Vachiwenga vauza mukanano weCongress uri kuitwa muHarare kuti hapana sarudzo dzichaitwa nekuti nhengo dzeZANU-PF dzinofara neutungamiriri pamwe nemabasa ari kuitwa navamunangagwa nekudaro vaona zvakakodzera kuti vaenderere mberi nebasa ravari kuita. Vati nekudaro vamunangagwa vacharamba vari mutungamiriri webato uyewo ndivo vachamirira ZANU-PF musarudzo dzemutungamiriri wenyika gore rinouya.
Taifanira kuita sarudzo, asi nhengo dzedu dzese dzemusangano dzakatoisa chisungo chekuti vamunangagwa varambe vari mutungamiri wedu.
Vachiwenga vatiwo vamunangagwa ngavavhoterwe musarudzo dza2023 kuti vaenderere mberi semutungamiriri wenyika. Mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti Congress ichaita chisungo chekutambira vamunangagwa semutungamiriri weZANU-PF zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ese nemapazi ese ebato iri akaita sere vechidiki, madzimai pamwe nevakarwa hondo yerusununguko.
Vese ivava vakatenda kuti purezidendi wedu ari kuita basa rakanaka, saka zvatobuda pachena kuti hatina mumwe kandidheti ari kuzobuda pano, ende vese vakapa chisungo chekuti kuCongress kwatiri kuenda chisungo chiko chedu ndechekuti vamunangagwa nekugona basa kwavari kuita ndivo vachange vari mukuru wedu, ende zvekare tichienda kumaelections tichange tiinaivo vachititungamirira vachidada nemabasa akanaka avaitira nyika ino muchinguva shomanini chemakore mana chavandutsa upenyu hwevanhu vemuZimbabwe.
Imwe nhengo yeZANU-PF inogara kuBritain iyo iri kupinda muCongress iyi, Dr. Masimba Mavaza vatiwo zvaitika nhasi zvaratidza kuti vamunangagwa vanofarirwa munyika yese.
Vakasarudzwa mumaprovinsi, saka maprovinsi achazowana nguva yekutsanangura kuti tichakasarudza takabvumirana saka vamunangagwa vacharamba varipo. Saka havana kungomuka vasimudza vachinzi vakwikwidzwa, vanokwikwidzwa asi hakuna akavakwikwidza, saka vasimuka vatora chigaro vasina avakwikwidza.
Zvichakadai, mumashoko avo ekuvhura Congress vamunangagwa vati musangano uyu uchabuda nemitemo ichashandiswa kutungamira bato kwemakore mashanu anotevera kusandura bumbiro remutemo kuti rienderane nezviri kuitika munyaya dzeupfumi nemagariro evanhu. Vamunangagwa vati remangwana renyika rakajeka chete kana ZANU-PF ikaramba iri panyanga, uye vati ichakunda musarudzo dzegore rinouya.
Takatounganidza zvese zvinodiwa kuti tichitanga kutsvaga rutsigiro kuti tigokunda musarudzo.
Izvi zvatsinirwa navamutsvangwa avo vati kupinda musarudzo kwemamwe mapato anopikisa akaita seCitizens Coalition for Change kutambisa nguva nekuti ZANU-PF ichakunda zvine mutsindo. Asi inogarotaura kuti ichakunda musarudzo dzegore rinouya kana dzikaitwa zvakajeka pasina mhirizhonga. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri weTriple C vaFelix Mafa vati vanoshamiswa nemashoko avamunangagwa vachiti bato ravo rakatokunda musarudzo dzapfuura.
Saaizvizive here kuti 2018 takavarova? Iye nhasi akataure kuti vamunangagwa vakawina nenhamba ipi. Takapiwa 3 numbers kuti akahwina, asi tikaedza tikaona kuti makoti acho akabatwa ari muhomwe. Asi ezvinezvi ngaakangamwe hake, tavhara mwena yese.
Mapato nemasangano akawanda kubva kunyika dzeSADC, Africa nemhiri kwemakungwa apindawo muCongress akapa mashoko ekutsigira ZANU-PF. Congress yeZANU-PF inopera mangwana masikati apo pachadziviswa vatungamiri vatsva vebato iri mumatare eCentral Committee nePolitbureau. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Godwin Mangucha.